manera kana kamuriye Zimbabwe ino studio 7
tishipepe nyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vatereri, tinosangana zvakare manero anhasi uri musi weSvondo Gumiguru 31, 2021. Makateerera kuStudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Makwanisa kwa nesu mchirongwa chedu cha nasi Ini ndini Blessing Zulu ndiri mu Washington DC nchiti Hezi neziri mchirongwa chedu cha nasi
Zaka kosa zikuru kitu wana warambi wa kujua kutu Kubayo wanaomba kuno batika zikuru Kuita utichiruwele cha COVID Si pere kitu chishomba Siti zakare gana cha kubata
Mazire zvoutano rinoti vanhu vaviri vakafa nechirwere cheCOVID-19 paine kurudziro yekuti vanhu varambe vachibaiwa nhomba yekudzivirira chirwere ichi.
Havasi kuratidza sekuti climate change inyaya chaiyo chaiyo iri kutadzisa hurumende kurara kuti toita sei. Kuti tidzivirire vanhu vedu matambudziko eclimate change.
Mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa voenda kuScotland kumusangano wezvekushanduka kwemamiriro ekunze weUnited Nations. Hurumende yeAmerica inoti haitambire zvakataurwa nenhumwa yeUnited Nations panyaya yezvirango ichiti kutadza kutungamira nyika ndiko kwakanganisa Zimbabwe kwete zvirango. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiva kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mushure mekumbopedza mazuva maviri pasina afa nechirwere cheCOVID-19, bazi rezveutano rinoti vanhu vaviri vakafa nechirwere ichi nezuro zvasiya vafa nacho kubva zvachatanga kupararira gore rapera. Vave zviuru zvina nemazana matanhatu nemakumi manomwe nemanomwe kana kuti 4677. Vanhu makumi maviri nevasere vanosanganisira vana vechikoro gumi nevana pane chimwe chikoro kuMidlands vakabatwa nechirwere ichi. Izvi zvasiya vabatwa nechirwere ichi kubva zvachatanga kupararira vavezana rezviuru nemakumi matatu nemaviri nemazana mapfumbamwe nemakumi mashanu nemana kana kuti 132,954. Vanhu vabayiwa nhomba yeCOVID-19 kekutanga vave mamiriyoni matatu nezviuru mazana matatu zvine mazana manomwe nemakumi mapfumbamwe nemaviri. Vanhu vabayiwa nhomba kaviri sezvinokurudzirwa vave mamiriyoni maviri nezviuru mazana mashanu nemakumi mapfumbamwe nemazana manomwe nemakumi mana nemaviri kana kuti 2,590,742. Hurumende inoti ine urongwa hwekubaya vanhu mamiriyoni gumi nhomba kana kuti zvikamu makumi matanhatu kubva muzana. Asi uwandu hwevanhu vari kubayiwa nhomba munyika huri kuramba huchidzikira zvakanyanya. Bazi rezveutano rainge rine urongwa hwekubaya vanhu mamiriyoni gumi nhomba mukupera kwegore rino. Nyaya yekuderera kwevandu wevanhu vari kubayiwa nhomba iri kuuya apo nyanzvi nyaya dzezveutano dziri kuyambira kuti vanhu vakasabayiwa nhomba chirwere ichi chinogona kudzoka zvine mutsindo kechina kana kuti fourth wave sezvachave kutoita kunyika dzakaita seDominican Republic, Belgium neRussia. Mukuzeya nyaya iyi tabata vaimbova gurukota rezveutano Dr. David Parirenyatwa.
Zvakakosha zvikuru kuti vanhu varambe vachidziva kuti kubayiwa nhomba kuno batsira zvikuru kuita kuti chirwere cheCOVID chipere chiite chishoma chiti zvakare kana chakubata chirege kuparadzana kasika. Zvinongorakidza zvakare kwatiri kuti vanhu vazhinji vakangoona kunge zvinhu zvaanani vaakutiwo ano zvaka zvapera handizvo. Ngatirambei tichienda tondobayiwa mavaccines acho ariko makoti variko. Saka ngatiitei izvozvo.
Asi mungati mishonga kana kuti nomba idzi dziri kushanda here nekuti tinomboverenga pamadande mutande akasiyana siyana apa pana Facebook pana na WhatsApp vanhu vachitumidzirana mashoko ekuti aiwa nomba dzimwe nguva ukazobaiwa unozorwara mune ramangwana iri kunyatsoshanda here
tichienda tichisenza nenyaya yescience tinoona kuti mishonga iyi iri kushanda and hazvisi kuprovika muno muZimbabwe chete kati kunyika dzakawanda dzinotora mishonga yemavaccines iyaya tiri kuona kuti iri kushanda chaizvo and tinokurudzira vanhu vedu vese kuti vaitore asi tinonzwa kana even zvauri kubvunza iwe ndezvekuti vamwe vanenge vatora mishonga iyoyo asi vachizorwara kana kutoshayika and tinenge tichiziva zvakare kuti pamwe zvinenge zvaitika zvakawanda pamwe unenge uine zvimwe zvirwere zvinozosangana naizvozvo saka zvinenge zvichida kuti tizive kuti pachayo mishonga yemavaccines inoshanda here and the science dzese dziri kuti inoshanda
tichitarisa pakushanda kunoita nhomba dzakadai kupasimba kumasoja emuviri zvinenge zvichinyatsofamba sei muviri wemunhu
ya zvinoitika ndezvekuti mumuviri wemunhu mune tumasoja turimo nakare nakare asi kana kwauya chimwe chirwere chitsva chisati muviri wenyu usati wagadzira masoja anorwisa ikoto turwere tutsva itoto muviri unenge uchitoda kuti ugadziriswe kuti uite prepare kurwisa karwere katsva ikako saka ndokushanda kwaunoita vaccine kuti inomutsiridza tuhasha kana kuti masoja kana kuti maveterans kana vanokwanisa kurwisa vanokwanisa kurwisa tumainfection tunenge tuchiuya itwotwo nechirwere chitsva saka ndokushanda kunoita mavaccine kunomutsa miri wako kuti uite masoja anokwanisa kurwisa chirwere chinenge chauya asi mavaccines edu munoziva imi mazhinji acho ndeyekuti unenge watora chirwere icho chakaitwa mochiuraya kana kuti kill it or you attenuate it mozoinjecta mumunhu zvakasiyana siyana mamwe vari kuseenzesa zvemagenetic vamwe vari kuseenzesa zvandataura izvozvo kuti muviri ugadziriswe kuti warwise chirwere ichocho
maimbova gurukota rezveutano Dr. David Parirenyatwa vari parunare muHarare nyika vaemason munangagwa vasimuka nhasi vakananga kuglasgow scotland kumusangano weunited nations wezvekushanduka kwemamiriro ekunze kana kuti COP26 kunyange hazvo nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika dzichiti misangano yeunited nations inoendwa kana nevakatemerwa zvirango vamunangagwa nevebato ravo rezanup f vanonzi vari kuita sekunge vakakokwa nebritain vamunangagwa vanoti havo vari kutarisira kuita musangano nemutungamiri wehurumende yebritain vaboris johnson nevamwe vatungamiri venyika kumucheto wemusangano mukuru uyu kumusangano uyu kuri kutarisirwa kuti vatungamiri venyika zana kusanganisira mutungamiri wenyika yeamerica vajoe biden vatenderane panzira dzekudzikiswa kwekusvibiswa kwemweya unofemwa nevanhu vachitaura pavhidhiyo padande mutande ravo retwitter mazuva mashomo apfuura vamunangagwa vakati mashoko emutungamiri wenyika vaemarson munangagwa padande mutande ravo retwitter
my country and the parts of southern african region continue to experience the devastating impacts of climate change, ranging from cyclone-induced floods, recurrent droughts, and the shorter rain seasons. This is in spite of the fact that our continent is the least polluter. COP26 in Glasgow must therefore be about action and the fulfillment of decisions of the past. In addition, concrete financial support is essential to combat climate change.
Nyika yangu nedzimwe dzemusadak iri kusangana nematambudziko ekushanduka kwemamiriro ekunze kusanganisira mafashamu emvura nzara nekusanaya zvakanaka kwemvura izvi zviri kuitika kunyangwe tisiri kusvibisa mweya wekufema. Musangano weCOP26 unofanira kunge uri wekutora matanho akasimba pane zvakatenderwana uye kuumbwa kwehomwe yekuona kuti zvaitwa kwete kungotaura chete.
Asi mukuru wesangano rinoona nezvekodzero dzevanhu vari munharaunda dzine zviwanikwa reCenter for Natural Resource Governance vaFarai Maguhu vanoti muromo wavo zarirwe nerwizi sezvo vamunangagwa vari kungotaura zvinhu zvisiri kuitwa nehurumende yavo panyaya yekushanduka kwemamiriro ekunze.
Tichitarisa mashandiro ehurumende yeZimbabwe pamusoro pekushanduka kuri kuita mamiriro ekunze, havasi kuratidza sekuti climate change inyaya chayo chayo iri kutadzisa hurumende kurara kuti toita sei kuti tidzivirire vanhu vedu kubva kumatambudziko eclimate change.
Sei muchidaro?
Semenzaniso, tine madonations akauya kuzobatsira vanhu vecyclone Idai. Mari zhinji dzakanyangarika. Hatina kuona vanhu vachisungwa kuti vatora mari idzodzo zvisiri pamutemo. Tichine vamwe vashoma vachiri kugara mumatendi vakakanganiswa muna 2019. Ndoda kutaura kuti pakaitika zveimwe cyclone nasunu, kune vanhu vakararama patsaona yemuna 2019 vanokwanisa kufa nasunu. Asi taane makore maviri ekuti tinokwanisa kunge takadzidza kuti zvinhu zvinogona kuenda nepamwe. Tingaite sei kuti vanhu vavake misha yakati simbei uye munzvimbo dziri nani? Zvinhu izvozvo hazvisiri kuitwa. Pane grand re 10 million rakapiwa kuMinister of Agriculture muna 2019.
Ya, akabva kupi mari?
Kubva kuGlobal Green Grants. Vakanyora pamwe chete neWorld Food Program proposal iyoyo. Nanhasi mari iyoyo ichingoripo nekuti panodiwa plan, ingori plan of action nekuti tichaishandisa zvakadai zvakadai. Shoma shoma ndo yakashandiswa, asi zhinji yacho ingoripo. Ma victims e climate change vaifanira kuti vabatsirwe variko asi havasokwanisa kuwana that help.
Mukuru wesangano rinoona nezvekodzero dzevanhu vari munharaunda dzine zviwanikwa reCenter for Natural Resource Governance vaFarai Maguhu vari parunare kwaMutare. Mumiriri weAmerica kuUnited Nations amai Linda Thomas Greenfield vanoti nyika yavo aitambire ongororo yakaitwa nenhumwa yeUnited Nations yange iri muZimbabwe amai Alena Dohan yekuti zvirango zvakanganisa upfumi weZimbabwe. Mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vanogara vachiti zvirango zvinofanira kubviswa nekuti zvabviringidza upfumi. Asi vachitaura nemusi wechishanu pamusangano weUnited States Africa Regional Media Hub amai Thomas Greenfield vakati nyaya yapa kuti Zimbabwe inange kumawere kutadza kutungamira nekutyorwa kwekodzero dzevanhu. Vanoti zvirango hazvina kutemerwa nyika yose asi vanotyora kodzero dzevanhu. Vakatiwo zvinosuvisa kuti nhumwa yeUnited Nations haina kubudira hurumende yeZimbabwe pachena. Sangano rinorwira kodzero dzevanhu reZimbabwe Lawyers for Human Rights rakabatana nesangano replatform for youth development kuChipinge muurongwa hwekudzidzisa vana nezvekuipa kwedambudziko rekurodzwa kwevanasikana vasati vabvazera. Sangano reZLHR rikumirirawo vamwe vakaendesa hurumende kumatare vachiti iri kukundikana kutora matanho akasimba ekumisa nyaya yekurodzwa kwevana vasati vabvazera. Muna kurume hurumende yakazivisa kuti vanasikana vasati vabvazera zviuru zvina nemazana mapfumbamwe nemakumi mashanu nemapfumbamwe kana kuti 4959 vainge vabatira pamuviri kubva mumwedzi miviri yekutanga kwegore rino chete. Asi mumapepa ari kumatare hurumende iyo yakambooshorwa neUnited Nations nezvenyaya iyi iri kuti iri kuita zvose zvainokwanisa mukupedza dambudziko iri. Mukuzeya nyaya iyi tabata mukuru wesangano replatform for youth and community development vaClaris Maduku.
Papera gore ra 2020 takaona kuti nyaya idzi yekurorwa kwevana yatingati child marriages ndiyo yanga yanyanya, yanga yatove shadow pandemic kunyange vanhu vanga vachitaura zvekuti COVID-19 yasimukira rikuraya vanhu. Asi tanga taonawo kuti child marriage chinhu changa chanyanyawo.
Saka sei makafunga kuti vana vanyore rondedzero nezvedambudziko iri?
Vanenge vachinyora vachitatsvagurudzo ndopi wanenge wachiita wa participate chinzwa pfungwa dzavo
mune zvavainyora vana vaiti dambudziko riri kubva papi
ndaino haingotaura kuti chechi dzema garments ekuchena kana kuti dzema apostori ndo dziri kunyanya uyewo nedzimwe tsika dzemagariro dzoshandiswa mukati memhuri ndo dzimwe dzinokonzesa dane dzimwe mhuri dzine ma child headed families vabereki vachienda kana kunze kwenyika sekusouth africa kuno kuchipinge vosiya vana vari form 1 vachigara nemashamwari kana nema neighbors vana vosara vachimuita zvavanoda vopedzisira varoorwa chimwe chakabuda inyaya yepeer pressure kuti vana nenyaya yenaturing pane zvimwe zvisingachatyiwe nevana vanoswera vachiita zveonline ende pachagruzi pakaratidza kuti vana 9 pa10 vanofarira kuswera vari pamasaisai eonline vanenge vachitarisa zvinhu zvepabonde atingati mapornographic views ndo zvimwe zviri kukonzeresa zvanga zvichibuda zvichinyorwa nevana kuti saka vana vanenge vachida guidance yakanyanya kuti vakure zvakanaka
vangani vakakwanisa kupinda mumakwikwi aya
musoro wenyaya wavanga vashandisa wanga wachingonzi child marriage ichi disu taipa vana vatatu mibairo kune vana vese vakabudirira takaita over 100 mascripts evana vakanyora
ndivana ani vakaona mbairo yepamusoro
wekutanga akabudirira anonzi Chipo Mfambi anodzidza pachikoro chechipangai high school ndiye akaita number 1 akapihwa mubairo we $250 kubhadharirwa chikoro fees yake yose nemauniforms nestationary zvinokwana gore rose saka akungodzidza zvake mahara mwana wake kusvikira apedze form 4 number 2 yakaitwa na Precious Majede anodzidza pachikoro cheRimbi High School akawana mubairo we $250 number 3 yakaitwa na Nyasha Mandiamba anodzidza zvekuchipangai high school akawana mubairo $150 nema uniforms ake kuti akwanise kupedza chikoro
mukuru wesangano replatform for youth and community development vaClarice Maduku vari parunare kuchipinge iko zvino tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika zvuru nezvuru zvevanhu muSudan zvaratidzira nhasi zvikavhara migwagwa mumaguta mazhinji zvichitsutsumwa nekupidigurwa kwehurumende nemutungamiri wemauto General Abdel Fattah al-Burhani musi wa25 Gumiguru nyangwe hazvo mauto akauraya vanhu vatatu nekukuvadza vanodarika zana nemusi wemugovera izvi hazvina kumisa vanhu kuratidzira zvine mutsindo nhasi vanhu gumi nemumwe vafa kusvika pari zvino mukuratidzira uku mutungamiri wenyika yeamerica vajoe biden vari kutarisirwa kuita musangano nemutungamiri weturkey vatayyip erdogan kumucheto wemusangano wenyika makumi maviri dzakabudirira kana kuti g20 uri kuitirwa kurome kuitaly vatungamiri venyika ava vari kutarisirwa kutaura nyaya dziri kupa kuti vasawirirane dzakaita sehondo yekusiria neafghanistan iko zvino tochimboenda kuna maigove achitipa chirongwa chinotarisa zviri kuitwa nevechidiki kana kuti youth forum
Kwazwai, mhuri yeZimbabwe, ndinomukamuchirai muchirongwa chedu chevechidiki. Chandinokupakurirai svondo rega rega. Ini ndini Maikove. Nhasi muchirongwa tine hurukuro navaFreeman Chari vesangano reCitizens Initiative. Tirikurukura nezvechirongwa chavo cheGoFundMe iyo inove iri homwe iri kuunganidzwa nechinangwa chekubatsira vechidiki vemungai. Kuti tinzwe zvizere, ngatipei mukoma Freeman Chari mukana uri kutivatsanangure zvizere.
Zvatirikuita ndezvekuti community podium yakaenda kungai vanoita madocumentary vakaona kuti muarea yegwelichena umu vanhu vaichema-chema kuti hatina mvura hatina zvikoro especially zvesekondari vana vari kufamba 22 kilometers pazuva kuenda kuchikoro nekudzoka saka ndipo patakati Sister Citizens Initiative ngatishandei tese toona kuti tingakwanisa kupedzisa here block rechikoro ravakanga vatanga nemba yematicha yavari yavakatanga futi saka naizvozvo saka batataka GoFundMe tukarisira kuti tingakwanisa kureza $10,000 todi topedza chikoro vana vokwanisa kudzidza vari munzvimbo yakanaka
chii chakaita kuti sesangano mude kubatsira vagari avo vemukati
isu zvatinoita ndezvekuti tinongotarisa maproblems ari kuita vanhu munzvimbo dzakasiyana patakaonawo vecommunity podium wabuditsa dokumendari ravo takabatikana tikati aiwa ngatiitei zvatinokwanisa tione kuti tingazvifambisa sei
tichiona kuti pari zvino goo yenyu ndeyekureiza mari inosvika kana 10,000 nemaonero enyu imari inokwana here mukubatsira vagari vemugayo tichinyanyotarisa kuti makatarisira kuvaka chikoro
aiwa mari hatingati inokwana kupedza kuvaka chikoro asi zvatinoita isusu ndezvekuti tinotarisa kuti tiri kunyanyodiwa iko zvino izvi ndechipi pangadiwa mari toita zvinhu mumasteps handei saka tiri kutarisa ivona tirikuona kuti vagari vanga vatanga kuvaka chikoro chavo vane 5 years vachiedza kuvaka block iri iko zvino izvi vari kuda madoor frame vachada kuisa roof nekuplaster isusu tinokwanisa kuita sei kuti titange neipapo vanhu vakasapota kudarikidza tinoitawo zvimwe zvakafanana nokuisa zvibhurani zvinhu zviri kudiwa ipapo
tudzeiwo zvizere nezvimwewo zvirongwa zvamina zvokaizvo
ya isusu zvatinoita ndezvekuti tinongotarisa kuti pangada rubatsiro ndepapi saka ndo zvatakaita kucyclone dai takavaka zvikoro zvakati wandei mablok ana rimbi takagadzirisa mablok kubrikita takaenda kuna namandara takaitawo citizens clinic yatakabatsirana vanosvika 5,000 takafamba nyika yese kuna nachipinge bhinga Vulawayo Harare takaita kwese iko zvino izvi takabva kupedzisa bloko ratakaita kubhinga rechikoro nekuti takataona futi kuti vana hapana pokudzidzira saka tinongobata patakwanisa kubata toita hatikwanisi kuita nyika yose asi patabata tabata zvichingodaro kutiwo pamwewo overtime tinenge taita zvinhu zvakawandawo tokwanisa kubatsira vana vakawanda kuti vavo vaine future iri nani bcause ndokati tiri kunyanya batarisira kuti vana vawane mukana
mbozvisimudzira zvechokwadi ndaanichikumbira kupfumudzawo vateereri kuti vanoda kuwana ruzivo ruzhinji nezvezvirongwa zvamuina zvokunyanya chirongwa ichi chatiri kutaura nezvacho chekungayo vanokwanisa kukubatsai sei uyezve GoFundMe yacho vainoiwana kuti
inini zvangu ndinonyanyowanikwa patwitter nepafacebook munouya ipapo mukangonditsvaga kuti freeman chari munondiwana pafacebook patwitter organization yedu ine website inonzi citizensinitiative.org munokwanisa kutitumira email info@citizensinitiative.org manoda kutikandira mari paproject yatiri kuita munogona kutiwana pagofundme mukangosvika mukaseicha kuti citizens initiative kana kuti gweluchena angai munotiwana ipapo munokwanisa kukanda munoda kutikandira neeco cash munotiwana zvekare munogona kukanda panhamba dzinoti 0777078387 mukoma Wellington Maova ndo ari kubata pesiyo yekuzimbabwe
tichipedza yedu huru kure yedu mukoma mune mashoko amaa muchida kukanda here kune vatere
ndinoda kutenda vanhu vemuzimbabwe because zvinhu zvakaoma but unoona kuti vanhu vanobatikana nezvinenge zvichitikawo kune vamwe even munhu akaomerwa vari kukanda vatori namabasa asi anenge aona kuti sure daitabatsira that's something that really zvinondibata and I just have to thank vanhu kuti rambai muchingotibatsirawo rubatsiro rwenyu rwuri kubatsira vanhu vakawanda munogona musingazovaoni muupenyu hwenyu but vachabatsirawo vamwe zvichienda mberi zvingoda
aiwa mhuri yezimbabwe regai tichore mukana uyu mukutenda mukoma freeman chari nekupinda muchirongwa tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi tosangana zvekare nemusi wechipiri pachirongwa chedu chevechidiki chelife talk the connection anokonekai nemufaro ndini wenyu maigove mhuri yezimbabwe babai
tinotenda zvikuru mike iko zvino tochienda kuna tanonoka wande achitipa chirongwa chinotarisa nhau dzezvitendero kana kuti religious forum
jesu simba rangu muri simba rangu muri simba rangu unondipa simba jesu simba rangu simba rangu jesu simba rangu unondipa simba
ateereri ndinokuchingamidzai muchirongwa chezvechitendero ini ndini tanonoka wande ndichiti nhasi tinoda kunzwa maonero evamwe vateereri panyaya yezuva rekunamata yatange tichikurukura nezvayo masvondo maviri apfuura
mukoma wande makadini ende raiti zvinoitwa baba nomusa zviri pano pagroblastalapa ini ndine mubvunzo tripanya kuti swari kuna matande ipi mbunzo wangu unoti imo mbaibheri akambotaugwa here kuti nhasi muvhuro nhasi piri nhasi tatu kuti vanazoziva kuti sabata yesaturday vakazviziva sei kuti nhasi ndo sabata yesaturday vakazviziva sei bhozi handisi kurangarira mubhaibheri muhlobo kuti mune muvhuro mune chipiri kauti chipiri
ini ndinoitwa Abel Mudiwa paluisi apo South Africa ndine ndichida kungowedzerawo panhau yamakataura sendo rino yezuva rekunamata ini semaonero anguwo ndekuti zuva roga roga rakasikwa namwari kana tangowana mukana chete yekuti timunamate handionise kuti pane chakaipa ini ndinotenda kuti zuva rimumazuva ose akafanana zvekuti sabata kana ndo ratinokoshesa hazvirimwe yazvo mumagwaro kuti kana mumwe achikoshesa zuva anorikoshesa nekuda kwamwari anoti mazuva ose akafanana naizvozvo saka ini semaonero angu ndoavo ekuti mazuva ose akangofanana
makadii hama dzinodiwa muzita ramambo Jesu ndinoda kuti rugare ngaruve nemwi rangu zita ndinoitwa Pastor Mhungu ndinoda kutaurawo pamusoro penyaya dzesabata kuti sei vamwe tichinamata mazuva akasiyana-siyana kunamata nyangwe mukaita chitendero chenyu chekuti munonamata zuva ramunoda muri pachitendero chenyu hazvina basa asi sabata izuva riri pamutemo rinotofanira kuchengetedza chero edha unonamata kana kuti haunamati sabata izuva ramwari rinofanira kuchengetedzwa saka Jesu achiuya panyika haana kuuya kuzotapudza mutemo kana kuwedzera asi wakauya kuzozadzisa murayiro saka Jesu waana kuuya panyika kuti sabata risachengetewa haana kumboita izvozvo asi Jesu wakanyevenusa mutemo nekuti kana pakaitika dambudziko riri sabata vanhu vanofanira kuti vabetsere chinhu chiri padambudziko kana kuti chipenyu chiri padambudziko zvakaita sechipfuwo saka isusu tinofunga sekuti kana tikati isu tinoda kunamata chishanu kana kuti tinoda kunamata zuva resande tori tindorava sabata redu kana tava kutora pfungwa dzechitendero sesabata zvisizvo sabata rinotova zuva riri pamutemo wamwari rinofanira kuti richengetedzwe eidha hatina kuinda kuungano tsvene kuti tinonamata mwari sabata rinofanira kuchengetedzwa nekuti rakatagwa namwari kana mwari wakati tisauraya ari iye mwari wakati ngakuve nesabata tinofanira kuchengeta izvozvo nekuti ivhangeri shoko ramwari rinototitaurira kuti kunyangwe tikaita murayiro 9 yose tichipotsa neumwe takangofanana nemunhu usina murayiro wose saka sabata tinotofanira kana richitibata pamurayiro ine gumi tinotofanira kuti tirichengete seimwe murayiro yose saka Jesu haana kuuya panyika kuti azoti hakuchina sabata kana kuti achinjise kuti itai sabata richibva pamufungo yenyu kuti munoda kunamata chishanu here kana kuti munoda kunamata sande kana sabata rinotova zuva remutemo wamwari rinofanira kuchengetedzwa kwete kuti izuva ratinonamata naro
tinotenda warwande nechirongwa chenyu chikristu netsika icho chamuri kutidzidzisa nguva nenguva pastudio 7 apa inini mubvunzo wangu ndewekuti ipapo pamuri kuti zuva resabata izuva ripi mubvunzo wangu ndewekuti iwo mambo Jesu wachiri kurarama wachiri kuzvifambira zuva raicherekedzwa racho vasati varoverwa wachiri kuzvifambira zuva raicherekedzwa racho musi upi isatadhe here kana kuti isande maybe ndokuti pave neclarification mazvita
tinokutendai vateereri nemashoko enyu ndipo panoperera chirongwa chedu chanhasi kana muine mibvunzo kana zvechitendero zvamungada kuti vamwe vazive tumirai maaudio enyu kunhamba dzinoti +1 301 919 8140 ini ndini Tanonoka Wande ndichiti muve nesvondo rakanaka.
Tinotenda zvikuru Tanonoka Wande uye tinodawo kupa kutenda kuchikwata cheChristlike Choir chine kambo Jesu isimba rangu katinoshandisa muchirongwa chino. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro nawo zvakare. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa woenda kuScotland kumusangano wezvekushanduka kwemamiriro ekunze unokokerwa neUnited Nations. Hurumende yeAmerica inoti aitambire zvakataurwa nenhumwa yeUnited Nations panyaya yezvirango ichiti kutadza kutungamira nyika nekutyorwa kwekodzero dzevanhu ndizvo zvakanganisa Zimbabwe. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokonika nemufaro ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC muchiti murai zvakanaka vateereri. Ndokusiyai muina Gibbs Dube uchinzwa nhau dzeIsindebele.